Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, chikumi 25, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mangwana tiri kuenda ku TNF nokuti tinoda kuti tinoudza hurumende pachena zvechinyorwa kuti hatikwirirana nechimutemo chavaisa uyezve tiri kuti vachibvise nekukurumidza kana vakaramba hatichina imwe nzira sevashandi vambunyikidzwa kwenguva refu.
ZCTU yopikisa danho rehurumende rekudzika mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 uyo sangano iri rinoti hausipa mutemo. Vamwe vana muzvina bhizimusi voramba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Sangano reta jamuka sesijekile rinoendesa gwaro renyunyuto kumahofisi emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvichivakurudzira kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika kana vachinge vatadza kugadzirisa zvinhu izvi. Sangano iri rinoti richakurudzira kuramwa mabasa kutanga musi wachikunguru 1 2019. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende inofanira kusiyana nedanho rayakatora nezuro rekudzora mari yemunyika richiti danho iri rakatorwa zviri kunze kwemutemo weTripartite Negotiating Forum Act uyo unosungira kuti pave newirirano pamatano akadai asati atorwa. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZCT Yuva Peter Mtasa vaudza vatori venhau kuti zvakaitwa nehurumende nezuro zvinoratidza kuti haina kuvimbika uye iri kubata vanhu kumeso kana ichiti inokoshesa TNF asi iyo ichitora danho rakakosha kudai isina kutaura nedzimwe nhengo dzeTNF. VaMtasa vati zvinoshamisa kuti gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vakatora danho iri asi nyaya iyi yange iri kufanirwa kutaurwa nezvayo pamusangano weTNF uyo uchaitwa muHarare mangwana. VaMtasa vati danho iri handiro rinopedza kutambura kwevashandi uye vange vakatotarisira kuti mari yekuAmerica ndiyo ichashandiswa munyika pachigadziriswa nyaya dzeupfumi dhora remuZimbabwe risati ratanga kushandiswa zvekare.
Nyaya yezimudhora haisi itsva, takambunyikidzwa zvakanyanya muna 2007 ne2008 tikarasikirwa nezvese mapenjeni edu hatichina, mari dzatinotambira dzikatorwa dzikapedzwa dzikatsvairwa. Tinozviziva futi kuti nguva ino mwaka uno watiri nyaya yemaRTGS nebond note yaita futi kuti tirasikirwe neupfumi mapenjeni kechipiri, tarasikirwa zvemumastore hatichagoni kuita chinhu chatinogona kuita. Saka isu tiri kumira sesangano ravashandi takamira paurongwa hwedu hwekuti chinofanira kuti chiitwe kusvika zvinhu zvagadzikana vanhu vaakuvimba nehurumende yavo. Hurumende yavo gona kuunza zvimwe zvirango zvinoita kuti tiende mberi. Zvinoda kuti patangwe pamboti tidzokere kuUS dollar, vashandi vatambire mari inoshanda.
VaMtasa vati mangwana chaiwo vari kuenda kumusangano weTNF kunouza hurumende nekusafara kwavo nedanho iri uye nekuti vacharatidzira kana hurumende ikasaterera.
Mangwana tiri kuenda ku TNF nokuti tinoda kuti tinoudza hurumende pachena zvechinyorwa kuti hatikwirirana nechimutemo chavaisa uyezve tiri kuti vachibvise nekukurumidza kana vakaramba hatichina imwe nzira sevashandi vambunyikidzwa kwenguva refu pane kuti tikurudzire vashandi techiti ngatichitangei kuratidzira sezvinoreva bumu. kumbiro na mtemo enyika. Izi chazita na kukurumiza.
Vati uo vari kutawara ni magweta avo kutivaone kutivanga kwizi sei nyai kumatare. Vachipiki sadanu rakatoro wane urumende sezuwa chiti. Rinopo kana nebu mbiro na mtemo enyika rinoti urumende. Inofanira kunzwa kubva kune veruzhinji pasati paitwa matano makuru akaita seiri. Mangwana kune musangano we TNF. Unoemba tanzu kwa vashandi, vema bizimisi, pamwene urumende, uyeva mtasa vati nyaya emari yenyika, nde imwe yenya zirumudariro. Mutungamiri wesanga nuremba tanzu kwa ema sanga nanomiri ya vashandi ve urumende re Apex Council, Mai Cecilia Alexander Kowa, vafuma kutikune msanga nwe TNF, uye vati vachata ura zwagawanda msanga nwe wapera, vachitana ngura danu raone zuro, vanyue vakati vakatura danu iri, mushuru mekuterera kuvashandi vehurumende nemusiwe chishanu. Vakati vashandi vakavaudza kuti vainge vasakwanise kuramba vachienda kumabasa nekuti mari dzavo hadzichina simba sezvo mabhizimisi nezvitoro vave kutara mitengo yavo nemadhora ekuAmerica. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza sezvo vange vasingadairi mbozha nhare yavo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakafanira kubata chinzvimbo chemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Tichiri panyaya yemutemo mutsva uyu, vamwe vana muzvinabhizimusi mumasvingo nhasi varamba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vemabhizimusi vataura neStudio 7 vati ivo vacharamba vachitengesa nemari yekunze nekuti zvinhu zvavo zvizhinji vanotenga nemari yekunze kwenyika. Nekudaro vakatengesa nemari yemuno inogara ichirasa simba vanobuda mubhizimusi. Vanid Momanyasha, avo vanotengesa mbatya dzinotengwa kunze kwenyika, vati vachiri kutengesa nemari yekunze nekuti vakatengesa neyemuno havazokwanisi kuzotenga kunze kwenyika zvimwe zvekutengesa.
Kwatinohodha, kwatinoenda kunana Tanzania, kunana Dubai, mari yatinoshandisa maUS. Saka hazvidetseri kuti ndotenga zvinhu nemaUS, ndandotengesa kuno kune RTGS. Ende RTGS yacho iri ngomoka yakakwira yakadzika. Saka ini hangu sa businessman ndongoti zvinhu zvandotenga nemaUS ndotengesa nemaUS ndokuti ndiwane profit.
Vezvitoro zvizhinji zvembatya nemidziyo vanotiwo vacharamba vachitengesa nemari yekunze apo zvimwe zvishoma zvichitiwo zvichatengesa nemari kuno vachitevedzera mutemo mutsva. Asi vanotengesa mafuta edzimotokari vazhinji mumasvingo vaswera vakavhara vachiti vari kumirira kuti vodii nekuti vanotenga mafuta aya nemari yekunze. VaDonald Joma avanotengesa pachiteshi chemafuta chezuva mumasvingo vati vambonzi vambomira kutengesa mafuta avo nhasi.
Kubva pakaiswa statutory instrument hatina kuvhura, takavhara nekuti varungu vedu isusu vari kuchema kuti fuel yavanayo kuzvino vanga vakaiodha nemaUS. Saka kuti vaitengese nemabhondi vanenge vakutiitawo losi. Saka kubva pakangeiswa hatisi kushanda zvokuti takutochisva kumabasa edu isusu kuti tokwanisa kurasikirwa nemabasa nekuti vari kuchema chema kuti nhangwe vakada kuti vatengese nemabhondi maUS achona vanozomaona kupi, iwo maUS achona asingachabvumizi chichi kuti vashandise maUS angunzi mabhondi chechi. Saka hamina kuti zvichafamba sei, asi takavhara for now ende handifungi kuti ikaramba iripo seya instrument tingavhura izvizvi.
Vezvitoro zvinotengesa mishonga yemuzvipatara vati vambomira kutengesa mishonga nhasi vachiti vachatanga kutengesa nemari yemuno kana makambani akapuwa marezinesi ekuvatengesera nehurumende ava kutambirawo mari yemuno. Izvi zvaita kuti vamwe varwere vatadze kutenga mishonga yavanofanira kushandisa. Vamwe mabhizimusi madiki vakaita samuzvare Mata Madhuyeko vati vatambira mutemo mutsva uyu.
Netwa negovernment nerimwe divi zvakanaka zvatiitirawo nyore isusu vemabhizimusi madiki nekuti mumidhuri yedu yatanga tichitengesera iyoyo tanga tautozonzi tinofanira kubhadhara neforex maUS dollar. Apa paisusu makastoma yedu akanyanya macivil servants angasingawane maUS dollar yacho iwayo tanga tichingowana bhondi. Sendina ikinga hangu zvamboitwa negovernment on the other end kubatiri isusu zviri nani ende zviri kutotiitirawo zvakanaka. Nofunga izvezvika pamwe vanhu vakauyawo nezvimariwo zviri nani nani tinokwanisawo kuitawo zviri nani, mburi dzeduwo dzichidyawo zvakanaka nekuti iha vemidhuri yavava vanga vatotiomesera. Imagine 50 years kuti yesi mari yakawandisa.
Nezuro hurumende yakaisa mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 uyo wave kurambidza kuti mari dzekunze dzishandiswe mukutenga nekutengesa zvinhu munyika. Izviri kupikiswa neveruzhinji zvikuru vanotenga zvinhu kunze kwenyika sezvo vari kutadza kuwana mari dzekunze mumabhanga emunyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebhanga guru renyika panyaya iyi, asi munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko muhurumende vaNick Mangwana vati vari kupikisa mutemo mutsva uyu vari kupara mhosva.
Vanhu vari kuramba vachitengesa nezvinhu nemari dzoko vari kutyora mutemo wenyika. Vari kuchora mutemo wanyika kubvira nestatutary instrument yakabudiswa nezuro 142 of 2019. Vari also kuchora mutemo wenyika mairirano nama exchange control regulations. Saka mavunza kuti vachaitwa sei, vachaitwa zvinoitwa kunoitwa vanhu vese vanochora mutemo wenyika. Vanoita ma criminal activities. It's illegal, kana chanzi illegal, which means kuchora mutemo. Saka hazvifaniri kuitwa. Vamwe vanogona kuruza malicense avo, vamwe vanogona kusungwa chaiko mairirano nemhosva dzavo, but izvo tinosiya kumatare, asi zvinosungisa.
Zviri kuitika kumasvingo, zviri kuitikawo maguta ose ari munyika, vakawanda vachema nerekuti havasi kukwanisa kuwana mari dzekunze kumabhanga avo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Sangano reta jamuka sesijikile rinoti nhasi rasvitsa tsamba dzenyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nekumunyori wedare reparamende richipa mutungamiri wenyika mazuva manomwe ekuti vagadzirise zvinhu munyika. Kukundikana kwavo vanhu vomira kuenda kumabasa vachigara kudzimba dzavo senzira yekuratidzira murunyararo. Sangano iri rinoti zvinhu izvi zvinofanirwa kugadziriswa nekukatsika nekuti ruzhinji rwevanhu munyika ruri kunonga svosve nemuromo. Vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano retajamuka sesijikile vatinei munetsi vanoti nhengo yavo yaenda kunosiya gwaro renyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika yambochengetedzwa kwenguva ingada kusvika awa imwe chete nevanochengetedza mahofisi yemutungamiri wenyika ichibvunzisiswa nezvegwaro ravo asi yazeregwa ichienda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kana vamunangagwa vakwanisa kuona gwaro rasiyiwa kuhofisi kwavo iri sezvo takundikana kubata mutauriri wavo vaGeorge Charamba. Ngatinzwei hurukuro yataita navamunetsi.
Isu seboka retajamuka taona zvakakodzera kuti tinyorere mukuru wenyika vamunangagwa nemukuru weparamende kuriko kunopasiswa mitemo nokuongororwa mafambisirwo anoitwa kwamabasa nezvekutungamira nyika. Nyunyuto irimo inhau yeupenyu hwevanhu veZimbabwe. Nyunyuto hombe yatinayo, mararamiro akuita vanhu, kuchinjwa chinjwa kuri kuitwa mitemo nenhau dzemari dzinongoerekana dzakwira, vanhu havachakwanisa kuafoda mararamiro avo avari kuita. Uyezve nekuona kuti hurumende yedu haina kuvimbika kune zvese zvayakapromisa vanhu during time yemaelection. Saka taona zvakakodzera kuti tinyore tsamba tichivaudza vamunangagwa kuti ndopane nyika, nyika yaoma, magetsi hakuna, zvikoro zviri kungokwira, chekudya chiri kungokwira, fuel chaiyo munyika hamuna, vanhu vari kuwana magetsi 5 hours 6 hours.
Makwanisa here kunge muchitambirirwa tsamba dzenyu idzi, dzatambirwa here uye mapiwa mhinduro here?
Tsamba dzedu dzatambirwa kwa clerk of parliament yaenda vadhinda kuratidza kuti vatambira. Mukomana waenda watumwa netsamba waenda kwa president ndiye ambodetainwa nguva inopfuura 1 hour. Vanoitawo pachirungu zvavanoveta veta vachimubvunza bvunza vachimuita sei vachimutyisidzira tyisidzira, asi tsamba iyoyo azokwanisa kusiya, havana kudhinda zvavo asi vanyora pasi kuratidza kuti vatambira tsamba iyoyo.
Muri kutaurawo nenyaya yekuti vanhu vachapinda mugwagwa kana mutungamiri wenyika vakasatora matano nemusi wa 1 July. Mungatiudza pamusoro peurongwa ihwohwo?
Urongwa uyu uri kubva kuvanhu. Vanhu vari kuti aiwa taneta nekuramba takangotarisa hurumende isina zvairi kutaura. Ichokwadi tavapa mazuva anokwana kuita 7 zvazoita zviri pamutemo. Kana vakuru vedu vasina kugadzirisa matambudziko evanhu, nyika inoyi inofanira kuti vanhu vambogara pasi.
Vakawanda vanogona kunge vachitya kupinda migwagwa, tichitarisawo zvakamboitika mazuva apfuura kuti vanhu vaipedzisira vapfurwa nezvimwe zvakadaro. Sei muri kukurudzira nzira yekupinda mugwagwa?
Hatisi kukurudzira kuti vanhu vapinde muHarare vaimbe vaite sei. Tati vanhu vanofanira kuita stay away, vogara mudzimba dzavo. Saka zvinhu zviri kuitwa pajekerere kuti munhu anenge ari mumba make haana waanesana naye. Isu tiri kuti kuhurumende yedu titariseiwo, tinzwewo chichemo chedu. Izvi hazvirehwe munhu, hazvisungirwe munhu, hazviurayirwe munhu, zvipi izvozvo.
Avanga vari vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reTajamuka sesijikile vatinei munetsi vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vati nguva yerunyararo yasvika zvino muAfghanistan. VaPompeo vataura mashoko aya murwendo rwavo kuAfghanistan urwo rusina kuziviswa. Vasanganawo nemutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakakurukura nhaurirano dzerunyararo pakati peAmerica nechikwata cheTaliban. VaPompeo vaudza vatori venhau pamusinda weAmerica muKabul kuti ivo navaGhani vawirirana kuti nhaurirano dzerunyararo ndicho chinhu chepamusorosoro uye Afghanistan haifanirwe kushandiswa zvakare senzvimbo yekuumbwa kwemabasa eugandanga pasi rose. Munyika mune kupesana kukuru padano rakatorwa nehurumende nezuro rekuti munyika mushandiswe chete mari yemunyika yemabond notes neRTGS. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuVictoria Falls nasi kumusangano wekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango muAfrica, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau kuti Zimbabwe yave nyika yagadzikana sezvo yave nemari yayo. Vati hurumende yavo inofanira kuroverwa maoko nekuti yakwanisa kudzora dhora remunyika. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova mumwe vatedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti danho ratorwa nehurumende harishandi zvachose.
Chakaita kuti Zimbabwe irase mari yayo ichitora mari yekunze kwenyika kunyanyanya US dollar inyaya yekuti izvo monetary policy yanga yafeira, inyaya yekuti izvo tasinga produce asi tichidya zvekunze kwenyika, inyaya yekuti vanhu vanga vasina confidence nemari yavo, inyaya yekuti black market yanga yakwira, inyaya yekuti inflation yanga yakwira. Zvese zvitinazvo nhasi muzwa 25 June 2019.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo zviri kuitwa nehurumende hazvina pundutso.
Zimbabwe haina kugadzirira kuti ishandise mari yayo. Chinodiwa kuti mari itsva inonzi Zimbabwe dollar idzoke. Sekutanga tinofanira tine stable economic environment yekuti inflation inofananga iri single digit. Izvozvo kuti ara kuno inflation iri pa 97.5%. Yema exchange rate again afananga ari stable. Tinofananga tine inozi fiscal consolidation. Vanobata nezvemari kuminister of finance vanofananga vasina zvikwerete zvinoda kubhadharwa. Domestic debt muZimbabwe chikwerete chiri kuma $9 billion. Saka chisa chabhadharwa ichocho. Mukaunza mari itsva pamunotanga kuchibhadhara chekonzera mhirizhonga kumari mari itanga kurikurudza simba.
Mashoko aya atsimirwa nemutungamiri werimwe bato rinopikisa remavambo kusiledon Dr. Simba Makoni avo vaimbovevo gurukota rezvemari.
Ivowo vamunangagwa pachavo vari kumaputo vakatsanangura matanho atatevedzwa vaine tarisiro yekuti kuda kuzopera kwaSeptember nyika inonga yaane mari yayo. Saka chaitika pakati pesondo rapera nanezuro chaita kuti vakurumidze mufast track muchirungu kuunza mari iyi chinombove chii. Isu tichitarisa tiri kunze tinoti ipanic. Vakasongana nevashandi vehurumende vakati wandei vakavaudza kuti havachadi imwe mari kunze kweUS dollar ndokubva vavhunduka ndokungoita papadzungu ndokungounza chimari chisina basa.
Ko, zvaitwa izvi zviri pamutemo here? Tabvunza Dr. Makoni.
Mutemo wenyika mamirira wakaita iko zvino. Kune mutemo wakatosungwa muparlament muna 2009 wokuti tadzima Zimbabwe dollar taakuunza yavakati muchirungu multi-currency system mari dzakawanda wanda. Saka mubvunzo wekutanga unobuda pachirongwa chakadaidzirwa nezuro ndewekuti zvinogona here kuitwa pasina mutemo unozvitsigira kana kuti uyu mutemo uripo usati wabviswa. Wazhinji wedu tiri kuona hurumende yakaita zviri kunze kwomutemo.
Mashoko aya atsimirwawo navabiti avo vati vatombosimudzawo nyaya iyi mudare reparamende.
Hazvisi pamutemo ndabva kuzvitaura muparlament. The issue yemultiple currency yakatosotwa nenyaya yekuamenda Reserve Bank Act Section 44A Subsection 2. Tikazorera tinoshandisa mamultiple currency zvinhu zvakatemwa izvozvo neparlament.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya avo vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kuipa.
Indotoona vanga zvinenge zviri nani. Vanhu vangaita zvavo pfungwa dzekuti maybe zvazvozvakati. Munhu ane pfungwa yekuda kugadzirisa Zimbabwe kuti ngaimire zvakanaka achazvitambira namaoko ese.
Mashoko avaJokonya asimirwawo namuzvina bhizimisi vaGilbert Muponda.
Awa danho iroro rakatowa nehurumende ndizvozvo chaizvo zvakatotinonoke kuya ndo zvaifanira kunge zvichiitika kuti kana iwe uchitenga chinhu muZimbabwe uri muZimbabwe yena hapana uchaungada kushandisira mari yekunze.
Muzvinafundo mugano vanotiwo zvaitwa izvi zvikasabudirira vanxuve vanenge vazvikanda mukanwa mamupere.
We are just hoping kuti paenda minister of finance kuChina dzimwe dzenguva vacho vaina joka ikoko nekuti kadhi dzavakanda iri renew currency ndo lasti kadhi dzavakanda kuona kwatirikuita. Saka vakadzoka vasina joka inova foreign currency yekuti asupport dollar iri reitaita dambudziko tiri simbe ende zvavari kutaura yekuti mitengo ichazonge yachipa hazvizobudise kudaro.
Zimbabwe yakapedzisira kushandisa dhora rayo muna 2009 sezvo dhora iri rainge raramba richishaya simba. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Yashika nguo yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Musanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa mamirira akaita zvinhu panyaya yezveupfumi nyanya panyaya dzezvemari. Chirongwa ichi tinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu.
Kutaura analizi chisiko ndiri parisati. Nyaya yemari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbotibatsira. Saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei. Kumasoro semushopu yeTV 7 haya nezuro munhu akatopinda aine mayusa achida kutenga makabva matovharwa.
Ndekutaura achipa avhondeo muHarare. Muharare panyaya mari izvozvo zvisiyo zvinenge zvichipenzi sechazvi kana daurotenga chinhu chakatenge mishonga mumafamasizi mishonga yakawanda vanenge vabvisa kumashevu mishonga isechazvi yakatenge yedp aisibatira mishonga yakawanda like imwe ndakatobvunza nezvere izvi irimo pasati paanaunswa dhati zvakanaunswa nerbz mishonga yanga irimo yakachitengeswa inus prize saka baba yangu nus prize mayesa achabvumidzwa kushandiswa ndozoda kunodzoka kuti chitenga mishonga vakuti pane zvinhu hatina stoko
mutaura nachiwa ndiri kumbare hapambare paririt chaizvo kumbare vanhu vaivo chiringotenga nemari idzodzo dzedu dzamaus iwayo but vamwewo ndo vari kutya kutenga apa tematanishopu nemashopu madiki avatitengesa nemaus
muri kutaura natafara nachebwanya ndiri muchivhu pakatoipa hanzvadzi
tisanangurirewo kuti zvakaturwa nehurumende izvi muri kuzvitambira sei
zvakatorwa nehurumende hazvisi kutombonyapisisika kuti urongwa hwehurumende huruda kusiya vanhu vari papi tambenge tichitenderawo hedu tichionawo mitengo mune zvimwe zvitoro tiri kuvana kuti mamashopsi afuma akatokwidza mitengo yezvinhu zvakaita seflower raisi pamwe chete nemafuta ekubikisa
mutana tabet manyona ari kuharare stratasen mari tgs toti akanaka but nerumwe divi toti akashata futi nekuti mari tgsl zvinotenga zvinhu kutaun kana mashops zve zvichidhura nhasi ndambopinda mutaun makuseni ndaida kutenga chikeni 7 kg yandotenga ndaimboitenga 60 bond nhasi ndasvika chinzi 102
inii ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muwashington ndichiti ngatisanganei zvakare pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nemusi wechina
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection chandinokupakurirai nemusi wechipiri wega wega. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevechidiki munyaya dzemabhizinesi. Takatarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyika munyaya dzemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Nzwisa kubva kuti chisikana tariro negitare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rinoti hurumende haina kutevedzera zvinodiwa nemutemo payakatara mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 uye riri kupikisa mutemo uyu. Vamwe vanamuzvina bhizimusi voramba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Sangano reta Jamuka rinoendesa gurenyu nyuto kumaofisi ya mtungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa richivakurudzira kuti vagadzirise zvirinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamwe na Chris Gande.
Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 25 Nhlangula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulumende kazange ke abuze kumbe ngubani silemthetho ke egavena ke kumbe singathi khangela ukuthi sisebenza njani thina lo kulumende laba ababhizimisi. Ukulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
So abantu nqabe lokho beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi forex yebo yebaqamula umthetho kodwa kunzima ukuthi uhle adjust khona lapho khona lapho ngoba ukunye wathola bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma rate nalakaqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu engcenye basaclear.
Osomabhizimusi lezakhamizi zakobulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho osanda sungulwa. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya zidaniswe yiwaliswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum ngokwethula isinqumo sokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe engaqalanga wahlala phansi lezisebenzi kanye labo somabhizimusi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZCTU bathi abasoze balandele lesi siqondiso bazaqhubeka befuqa ukuba izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika nxa uhulumende ngihluleka izisebenzi zizangena ezitaladeni zitshengisela ensukwini ezizayo. Ekhuluma emhlanganweni lintatele zindaba emahofisini aweZCTU unobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kwakumele aqale ahlangane labo kanye labo somabhizimusi bacebisane andubana athathe inyathelo lokumisa ukusebenzisa imali yaphandle.
Uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani silemthetho ke egavena ke kumbe singathi khangela ukuthi sisebenza njani thina lo hulumende laba ababhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo. Thina siyakhumbula okwenzakalayo ngeminyaka edlulileyo iminyaka ka 2008-9 lapha inflation eyayikhulu isiya phezulu izinto zingathengeki ezitolo izinto zisolakala emashopu sibone ngathi akona nje uhlelo lolulifakwa ngohulumende yikho lapho esesigijiniselwa khona so sithi njengezisebenzi nxa uhulumende engafuni ke ukukhuluma lathi esifakela ke inhlelo zakhe engabuzanga abantu uyephula ke iconstitution yelizwe uyephula njalo iTNF Act sithi ke silelungile njengezisebenzi ukwala ke lokhu uhulumende azama ukusibamba ngamandla ukuthi sikwenze
abebandla eliphikisayo leMDC labo bathi umthetho we-statutory instrument 142 awuseze ulethe intuthuko elizweni kodwa uzengezelela ubuya ngaebantwini ekhuluma lentatha lezindaba esigodlweni seMDC eMorgan Tswangirai House isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Fortune Molokeli uthe kunengi okumele kuqale kulungisiswe andubana ilizwe libe le mali yalo.
Thina njenge-MDC asiyamukelanga indaba ye-statutory instrument ebuye izolo. Thina njenge-MDC sithi it's not enough. Kumele senze indaba yokuthi siqale silungise okuthiwa ngama-economic fundamentals. And okwamanje iZimbabwe ayilayo indlela yokuba le mali yayo ingazange ilungise khona ukuthini siyakwanisa ukulungisa ama-economic fundamentals. For example, kumele simake sure ukuthini ama-imports ethu they are less, ama-exports ethu they are higher, i-local production must be higher, i-local industry must be revived and so on. Konke lokhu kumele kwenzakale ngemva sesikhulumile savumelana njengelizwe ukuthi siyangaphi sisebenzelana ndawonye kungelazani kungela MDC kungelani.
Uqhubeke uMolokeli ethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aqale alungisise inkinga ezikhona kwezombusazwe kuqala engakakhangeli intuthuko yomnotho welizwe.
Njengenhlanganiso ye-MDC sibona okuqakathekileyo kakhulu eZimbabwe ukuthi siqhubekele phambili yikuthi kumele siqale silungise indaba yombangazi ukuthi sivumelane njengeZimbabwe ukuthi siyakuphi ngoba okwamanje thina njenge-MDC asamukelanga impumela yokhetho eyayenzakala ngomnyaka odlulileyo yikho okwenza ukuthi iZimbabwe ibe le situation ekiyo okwamanje. So singaqali ngokukhuluma ngabo-economy ngabo-monetary policy labo-fiscal policy asiqale ngokukhuluma ngokuthini siyangaphi njengeZimbabwe okuthi ukuthi kumele siqale ngokukhuluma nge-politics sivumelane njengeZimbabwe siyangaphi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano wezokulondolozwa kwenyamazana zendle owenzelwe eVictoria Falls ukuthi uhulumende akalisa abantu ukuthi babe le mali yakwamanye amazwe kodwa umthetho walisa ukuthengiselana ngaleyo mali elizweni. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa bathi uhulumende bekumele avumele ukusetshenziswa kwerandi ngoba lumumo usuwabadalela inkinga eziningi. Unkosikazi Tracy Moyo othenga ethengisa umceco wabesifazana ekhanda uthi ukwaliswa kwerandi kuzabadalela ubunzima lapho besiya woda eSouth Africa.
Thina njengabo somabhizinisi abasakhulayo besibona kungcono sisebenzisa amarandi ngoba yowasincedisayo nxa siwoda izinto zethu eSouth Africa. Kodwa ke nxa sokuthiwa usebenze i-RTGS kuphela ngibona ingani sokuzaba nzima ekusebenzeni kwethu.
Uhulumende uthembise ukuhlangana lenhlanganiso ezimela osomabhizimusi kanye lezisebenzi kusasa lapho udaba lweholo lezisebenzi kahulumende olukhangele ukuba segudwini. Inkokheli ye-ZCTU yona ithi izaqhubeka ngesicelo sokuthi izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika emhlanganweni wakusasa. Abaqembu labalwela ilungelo labantu eletha jamuka sesijikile labo bathi baqoqa ukutshengisela bekhonona ngomthetho we-SI 142 nxa uhulumende engalungisanga udaba lokuswelakala kwemali kungakedluli umhlaka 1 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Lokhu sikudaba lunye osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona statutory instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni kusukela izolo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Izolo uhulumende uvuke esethula umthetho oyenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu kuchiye umphakathi engelankani, kodwa lamhlanje uqhubekela phambili esebenzisa leyo mali abamavinkili athengisa imithi besamukela imali ngasese. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Juma uthi akumangalisi ukuthi uZulu lokhe esebenzisa imali ngoba yiyo alayo eyakuleli ayitholakali emabhanga.
Into okwenzakala phandle kuzwisa ubuhlungu, kodwa kunjalo kuzwisa ubuhlungu mina ngisola uhulumende ongiyophonga ukuthi dukuduku nje abantu bengalindele wahle wakhupha imali yase-America le-South Africa la zonke i-forex nje ebisetshenziswa lapha eZimbabwe. So abantu nxa belokhu beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayo i-forex, yebo yebaqamula umthetho, kodwa kunzima ukuthi uhle u-adjuste khona lapho ngoba kunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma-rate nalakaqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu engxenye basaclear yikho bethengisa nge-forex. Ye kunzima impilo, into ziwomele wonke umuntu, kodwa mina bengisithi ngabe uhulumende uyekelile imali yaqhubeka isetshenziswa kwalungisiswa nale yakhona lapho, kodwa leyo ingazange yakhutshwa ngoba ngakhangela ekhaya ngale vele ngamarandi ibhondi vele kabalazi noma zokuthiwa batshintshe ubathengise ngebhondi, akula muntu olebhondi ngale kugcwela amarandi lamabhondi.
Osakhulayo wakobulawayo ubakidzanani Dube uthi ukuqhubeka kokusebenza kwemali yakwamanye amazwe kobulawayo kumele kwenzakale ngoba abantu abana enye indlela yokuphila.
Uyabona ukuqhubeka kokusebenza kwedola lamanye amakarensi aphansi phandle kwelizwe vele kumele kwenzakale ngoba okwakathesa abantu abazimiselanga njalo ngingathi mina uhulumende uphonga kuba ambusha nje bengakazimiseli, bekumele ukuthi kungani kuba lesikhatshanyana abantu bejayele. For now abala any option, kuzamele baqhubeke lalo banje, kumele beqhubeke lawo be-adjust.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Steven Mbizo uthi idola leMelika lingumgogodla wenotho yamazwe omhlaba, ngakho ke ukuthi uhulumende athi lingasebenzi yikudlalisa isikhathi.
Imali yakwamanye amazwe vele i-USA is the backbone of all economies. So uma ingasasebenzi lapha kithi, look at Venezuela. I-Venezuela bavala mama, bata basafuni use bazasebenzisa yabo. Kathesi abantu be-Venezuela bachitsha nsuku zonke besiya America besiyadingani lapho okule use. So thina uchayi indlovu ngempama iuse vele sizalisebenzisa vele, yiyo i-base, yiyo imali, yiyo into okuthiwa imali. Hayi khona amaphepha ethu lapho, amaphepha ethu siyawasanga ungeke wathwala iyuza ngalithwala afika iphuthwana litshintshe ufike esouth africa litshintshe ufike emzambiku litshintshe la awethi sizawatshintsha nga siyomfuna ukuya eBotswana mina ngizafika ntshintsheni eBotswana uma ngasela yiso ufuna ukuya esouth africa ngizafika ntshintsheni imithi ayikho siyayithenga ngani esouth africa simele uhambe ule mali etshintshekayo kucurrency amanye amazwe hayi khona eyethu ibhondi esebenza khona.
Kodwa unkosikazi Lucky Fengu ohlala emzini wemachobana uthi kuhle ukuthi uhulumende alise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
Sekusithwalise nzima shuwa njobana emsebenzini esisebenza khona akuholwa US dollar, kodwa amaprice wonke asesiyasebethengisa ngama-US dollar. Ngiyalithatha ngaphi US dollar ngingaka shuwa? Yanti abantu sesisifa sihlezi ezindlini, imitha sisakwanisi kuyithenga ngenxa yokuthi sekumele sithenge nge-US dollar. Lezitolo sebetshintshile abasafuni ibhondi lethu lonele lakhonapha, sokumele sithenge nge-US dollar. Sesithwele nzima sisakwazi ukuthi siye ngaphi kumbe senzeni.
Kodwa umnumzana Vusa Chirwa uthi okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
Ibond note imali yenziwa ukuthi ibhaxiswe kumbe inamathele kumbe ibe yisithunzi semali yeMelika kumbe njalo ibe yitoroyisi yemali yaseMelika, okutsho ukuthi imali yaseMelika ilikhanda ibond note lilitroyisi. Ma ususithi ikhanda lisasebenzi, itroyisi leli lihamba njani, lisebenza njani? Ma usukhipha isihlahla uthi kusale isithunzi, isithunzi sokwakhona njani kungela sihlahla? So ngokuzwisisa kwami akukho emthethweni imali engalasa sindo ngaphandle kwemali yaseMelika ngoba uyathi senze kwathiwa izonamathela imali yaseMelika izobhaxiswa imali yaseMelika.
Imali yomhlobo lebond note iyalingana le mali yebulenjini iRTGS njalo kusukela izolo akulamuntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe. Kobulawayo osomabhizimusi loZulu lamuhla baqhubekele phambili besebenzisa imali abalayo yakwamanye amazwe. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Eita eita hola, mthakazo muhle, okhulumayo nguMike Hobe weStudio 7. Ngithanda ukulinxosa ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo eZimbabwe ngesikhathi umnotho ugugudeka okumangalisayo. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lilakho njalo ukusixhuma enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ngukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhlanje uZulu wakwele Ethiopia ubelelanga lokukhumbula lokukhalela imuli zabalahlekelweyo emizameni yabebutho abakade befuna ukugenqula umbuso wesigaba seAmara. Imisakazo yakwele Ethiopia ibike izolo ukuthi umkhokheli wabahlamuki abakade befuna ukugenqula uhulumende uBrigadier General Asin Mutsike wenelise ukudutshulwa laye wahle wafa izolo lapho ezama ukubaleka esebone amasotsha akhe esehlulwe. Othunywe inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations ukuyacubungula ukwephulwa kwelungelo loluntu kwele Myanmar uyangili uthi wesabela ukuthi abantu bazahlukuluzwa ngamandla ngohulumende walelo lizwe ngokuvala akwenze ukusebenza kobulembu be-internet kusukela izolo. Lokhu kungakaqondakali ukuthi umnotho welizwe uyangaphi kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Ezinye ingcwethi zithi inyathelo elithethwe nguhulumende lilakho ukuvuselela umnotho welizwe. Nanku isisindo sedola leZimbabwe kumbe ibond sesikhuphukile ngesilinganiso esikhulu kusukela izolo. Idola leZimbabwe ebeselimisana ledola leMelika ngesisindo esingamadola alichumi, i-1:10 ngesilungu, selikhuphuke laya kumadola amane kudola linye leMelika, i-1:4 emkambo wensitha kobulawayo. EHarare kubikwa isindo dola leZimbabwe lokhu sisiwa lithengiswa nge-1:13. Kodwa labayithengisayo bathi abakaqondisisi ukuthi kusiyaphela iviki kuyabe kuhamba njani. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni kobulawayo usiphatheleni ongafunanga uqanjwa ngegama.
Iwe ayizolo khonapho eze announce ukuthi kubona kasafuni iliphuzeni kasafuni imali zonke zithenge la. Nanti usho wakhathi izolo wathi kasafuni normal multi-currency. So izolo sathi sanikele ukuthenga imali vele yilanzi yatshona bese sasathenga imali. Esiqalile namhla ngoba abantu bafuna imali bafuna ukuhamba. Lathi kunje so siyazisebenza so siyekele ukuyithenga imali. Hayi imali abantu balayo, i-currency balayo, bayiholdile. Into abangafuna ukuthi babe layo libhoni. I-currency abantu balayo ngoba kade sisofa abanye abantu sebepanika ukuthi i-rate ngoba siwile. Bayatshintsha ngoba nxa uvele ufuna ukusebenzisa imali, ibhondi lona leyo njengoba le ma-shops sethe walikhadi. Ukusebenza ibhondi babuya batshintshe ngenxa yokuthi ebhenki kulama-rate wona laphansi abantu abahambe ebhenki. Hayi i-US beliyi-950,000 ibhondi or 950 so kade sesithenga nge-40,400.
Omela isigaba se-Southerton edolobheni leHarare umnumzana Peter Moyo uthi uhulumende wephule umthetho ngoba
engaqalanga wethulela uZulu okuphathelane lenyathelo alithetheyo.
Ya sibili into ekhona lapha ikuthi khona abantu lapho ngujunywa zingazange zachabangela ukuthi khona kungaba nesihlazo esinje. So abaningi yabona ukuthi khona babethenga imali ku-black market ukuthi bahode izinto zabo. So nalaba ama-individuals abaneyinto zabo abanjengama-pharmacy labanjengabama-supermarket amanye amancane sebefihlile into zabo ukuthi bake bame babone ukuthi khona kanti kuzalwa komoni ngoba akusebenzi lutho ukuthi khona yena umuntu wasebenzi i-US setshele ukuthi khona i-US yakho kayisena msebenzi yona lezi. So ye sebe kuyezile abantu.
Umongameli Mnangagwa yena lamhlanje uthe inyathelo elithethwe nguhulumende selizabangela ukuthi lizwe lifane lamanye amazwe asebenzisa imali yawo.
Zimbabwe has gone back to normalcy, and normalcy is a country must have its own currency. That's normalcy. We were living in an abnormal situation. And you should be the first to congratulate us for becoming normal.
IZimbabwe isibuyele njalo ekubeni lilizwe elilobuntu-bani. Ubuntu yikuthi ilizwe kumele libe nemali yalo esebenza elizweni. Kumele kube yini abokuqala ukusitshayela ihlombe ngokuletha inguquko enje. Sesifise imali yakwamanye amazwe.
But we have not banned the possession of any other currency. Except you cannot transact in any shop.
Kwezinye indawo zesigaba seMatabeleland South, idola leZimbabwe kumbe ibondi belivele lingasemukelwa ezitolo. Zithukuthele ziganunwabo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ebese zisungule amabhizimusi amancane ekhaya ngemva kokuba uhulumende evale ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe abalisa irandi leSouth Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe asebehlala eMzansi iningi labo asebesungule amabhizimusi amancane ngemva kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi kumiswa kokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe kuzahle kwachobodise amabhizimusi abo. Iningi lala amabhizimusi akhoqela izitolo zokuthenga impahla lokudla abakuthenga kwele South Africa. Ukumiswa lokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe okugoqela irandi sekusitsho ukuthi lezi mpahla bona bazazithenga ngerandi abazithengayo wabhadale ngama-RTGs osekuthiwa lidola leZimbabwe. Umnumzana Lebani Nkomazana uthi bazawathini ama-RTGs ngase kufuze bayethenga ezinye impahla kwele South Africa njengoba kungasomali ebambekayo futhi ingathengi kwele South Africa.
Ama orders akuwayenza ngaphandle kwelizwe uzoyithatha phi leyo foreign currency njengoba uzothengisa ngamabond uqede leso stock? Sekumele ke ubuyele uphindele lapho owastoka khona ngaphandle kwelizwe uzoyithatha phi leyo foreign currency? Ama-borrowed change akavuswa, i-foreign currency ama-banks ayikatholakali.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Academy of Excellence umnumzana Andrew Nyati uthi lo uyibuqili lesihluku esenziwa nguhulumende.
Hey, nasi umhlolo bakithi. Into ebizwa ukuthi ambush. Abantu bacathanyelwe. Into engena ibhondi yangeniswa ngebackdoor. Kwazongeniswa iRTGS ngefirst day. So kuthiwa isibuyile futhi izimdola. Kwaze kwaba kubi kuleli lizwe.
Okugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bangani Nyathi.
Lokhu ke kuzodala ukuthi izinto ziqale futhi ukushota ezitolo. Lokhu kuzodala ukuthi abantu abaningi bengakwazi uku-order izinto ngaphandle, ikakhulu labo abalezitolo ezincane nezinye izitolo ezinkulu kodwa ezingakwazi ukuthola imali ebhenki elikhulu likahulumende.
Umnumzana Jonathan Betts yena uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende akawaboni njani amaphutha okwethula imali engekho.
Kuzothatha isikhathi ukuthi kuveze impela ukuthi indlela yakhona iyaphi. Kodwa kube kuthiwa nathi baqale basazise ukuthi kuhamba kanjani, because okwamanje most of the people we are clueless ukuthi kuzokwenzakalani. Umuntu uma uvuka kuthiwa le mali ayisazi, asamelanga ukuthi uthengise ngale mali, whereas wena uyazi ukuthi usitoke ngayena le mali.
Kanti kumgcini hlalo lenhlanganiso e-African Diaspora Forum umnumzana Vusimuzi Spanda Ngothi kusobala ukuthi uhulumende usekhethe ukuthi uzula hlupheke bese usithi yonke imali kwamanye amazwe ingene ezambeni zabakhokhelayo.
Okusho ukuthi bonke laba bantu laba abathenga koMosina nalapho eLimpopo besuka kwelese Zimbabwe kuzo zonke indawo ezihlukehlukene ngeke basanele ukuthi bakwenze lokho ngoba bengena kulithola irand okusemthethweni. Okusho ukuthi umuntu nomuntu ozobanje phethe imali yangaphandle usezoboshwa. Ngezinye indlela kusobala ukuthi uhulumeni uzama ukuthi kube namacala amaningi ukuze abantu baboshwe ngobuningi athole imali ngokubopha abantu.
Kodwa-ke ngakucela kahulumende umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukuthi leli nyathelo lizasiza ekuletheni ukuhlaliseka kwentengo yempahla kanye lokuthi kungabi la mankampani athengisa impahla ngohlobo lwemali engaholwa yisebenzi seZimbabwe. Nalesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Mangi go boni ngondo yami iya pambana. Yezwizwa ngathi ngisanyani ungumngani wami. Awusithandisa uyawakhulukutheni ngimile. Elanga ngikushada ngezimo kuwena anytime.
Ingoma emnandi, ingoma ezothi leyo, ingoma kaThama ethiwa yona owami. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inhlanganiso elwela izisebenzi ye-ZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano ese-Tripartite Negotiating Forum kumbe i-TNF ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubekele phambili besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona statutory instrument 142. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lingakhohlwa uhlelo lwethu lwekuseni 6:30. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.